Isu tiri kuitamba pachitaundiship chaipo kwaJonga. Zvataiita tiri pakatsande ndozvatiri kuitawo tiri kuno. Tiri kuocha kuJamazondo nokumwaka hidha tichitandadzana nokwedu kunyika yechipikiwani. Gore rino kwakanyangariwa kwanzi dzichange dzichirira nzengenzenge dzopasi chigare dzechemurenga nedzapfanhava. Saka ndinenge ndichisunungukawo takatamba nevamwe hanzi kune kagungano kevanhu kuno kuZimbabwe kanenge kari muMaryland.
Zvii zvamungatarisira kunge muchipemberera mhemberero dzeindependence muri kunze musiri kumusha kuZimbabwe?
Iyi nguva yekudzamisa pfungwa kwandiri. Chikuru ndinenge ndichidzamisa pfungwa nekurangarira vakabata basa kuti tiwane rusununguko vasina kuonawo nyika yedu ichisununguka. Asi isusu tiri kupemberera zvavakatiitirawo isu sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tinokwanisa kuzosununguka tichikwanisa kupemberera rugare rwatakawana nezvavakafira.
Makore makumi matatu nemanomwe mufambo vaakapikinywa, mune zvamungataura here zvamaona zvashanduka kubva nyika yawana kuzvitonga?
Zvizhinji zvashanduka. Ndichikura ndaitarisirawo kuti ndinenge ndichigarawo ndiri muZimbabwe ndichibatawo basa ndichisimudzira nyika yangu. Asi izvi zvakazochinja makore apfuura aya kuti ndakazowanawo kuti rega ndichiita sei ndichisiya nyika yangu ndiendewo kune imwe nyika ndisvagewo chouviri. Asi zvinondirwadza zvizhinji ndezvekuti isusu tiri kukudza dzimwe nyika dzevamwe vanhu, asi isusu yedu tinogara tichipa zviseko zvenyika pasi rose. Vanhu vanogara vachindibvunza kuti inemi manhu vaku kuZimbabwe makadzidza munoshanda nesimba sere, asi sei muchisiya nyika yenyu ichidai? Saka zvinhu zvinonyanyondirwadza izvozvo. Ndozvandaona sezvanyanya kuchinja kuti vana veZimbabwe isusu tiri vanhu vakadzidza, tiri vanhu vanoshanda nesimba, asi hatisi kupuwa mukana wekuti tishandise njere dzedu kana simba redu kana pfungwa dzedu kuti tikudze nyika yedu.
Zvamunotarisira zvimwe mumakore iwaya eindependence kana mukusununguka kwenyika zvii?
Zvandinotarisira inyaya yekuti vanhu vagare vaine mufaro uye varipo vari kutonga vateererewo zvido zvevanhu. Vakapinda vachiti vari kuda kuteerera vachiita zvido zvevanhu. Asi iye zvino taakuona vangoita zvido zvavo, havachada kubva pazvigaro, havachada kuteerera vanhu. Zvino hapana chashanduka. Migwagwa, mari hadzisi kufambiswa zvakanaka zvimuzvipatara, hamuna mishonga, mudzirodhumu hadzisi kugadzirwa. Saka dai ndaonawo kuti vagadzirisa yatingati infrastructure yenyika yedu.
Pamakorewo iwaya 37 vakapikinywa, hapangabva pashayawo chimwe chete kana zviviri zvamunopembedzawo zvakwanisawo kusimudzwa nenyika?
Chekutanga ndechekuti vanhu vakakwanisa kuwana mukana wokudzidza, nenyaya yekuti vanhu vakakwanisa kuwana izvi nyangwe zvazvo zvisina kuzonyatsofamba hazvo zvakanaka, asi ndo changa chiri chinangwa chekuenda kuchimurenga yekuti vanhu vawane ivhu ravo. Saka ndo zvinhu zviviri zvandinonyanyoyemurawo.